Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuru yeHarare yoronga kugova mvura zvitevera kukundikana kwayo kuchenesa mvura inokwanira vanhu vari muguta. Zvinhu zvoramba zvakaita manyamamire nerongo muzvipatara zvichitevera gakava riripo pakati pehurumende navana chiremba. Vakawanda votarisira rubatsiro kuhama neshamwari dziri kunze kwenyika sezvo vari kuomerwa neupenyu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeHarare nhasi yazoisa kuti ichatanga kugova mvura kana kuti water rationing nekuda kwekuderera kwemvura pamwe nekuwanda kwetsvina muna Lake Chivero munotorwa mvura yeguta. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kanzuru yeHarare inoti yakatarisana nematambudziko akawanda mudhamu iri zvekuti ichatanga kugovera vanhu mvura mwedzi uno sezvo isakwanise kuti mugari wese muguta awane mvura. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa pachigayo chemvura cheMorton Jeffrey Waterworks vapo uchabata vati mvura iri mudhamu yasviba zvakaipisisa nekuda kwetsvina inobva kuHarare nenzvimbo dzakatenderedza guta iri. Izvo zvave kuita kuti kanzuru ishandise mari yakawanda pakuchenesa mvura iyi.
Pollution yedu iri kubva uku istu kunoende kune masewerage works the other my industries are good ira into the streams zino lead into lecture ndechitumiza futi inoyeko neruwa dzese dzinodira imwe saa nekunonoka kwaita mvura mukatarisa apo it's about 3 meters 3.7 meters from the spillway drop ya mvura yaiti saa munotoona kuti mulake muno mvura ikarika kunaya nokasika we are going to face some challenges with it too serious.
Vatiwo tsvina iyi inokonzerwa nevanhu vanoredza hove zvisina mvumo mudhamu yave kukanganisa kanzuru pakupomba mvura. Mabharani mukuru wekanzuru injinia Hosaya Chisango vati vari kukurudzira vagari kuchengetedza mvura uye kanzuru yavo ichatanga kugovera vanhu mvura kutanga mwedzi uno.
Kugova mvura kwatiutasira kuti patutsi dziri kutevera makanzura zviri paonekwa kuti dzokachengeta nemashedules edu atinozobvumirana navo kuti tochipublisha vanhu votarisira kuti ndomapira achange tichiita vanhu mvura. Asi saka totarisira wewo mwedzi uno waJanuary kuti pamasvondo maviri tinenge tatanga structured water rationing kana kuti kugova mvura zvakarongeka zvekuti zvirege zvine timetable inooneka.
Vatiwo kanzuru ichavhara chigayo cheMorton Jeffrey mukupera kwesvondo kuitira kuti vabvise tsvina irimo uye izvi zvichawedzera uwandu hwemvura kubva pa 360 megaliters kusvika pa 450 megaliters pazuva.
Pane basa zvatoda kuti riitwe muleki imomo paintake paweekend iriri kuuya saka chatoda kuti timbovhara plant paweekend ipapa kuti tigadzise tine tariro yekuti musi wemande patino musi wesvondo manheru topedza todzosera mvura katinenge tatanga svondo rinoya mvura yedu inenge yati wedzerei.
Vagari vemuHarare vanoshandisa 800 megaliters muchando ne 1200 megaliters panguva yezhizha pazuva rega rega. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recommunity water alliance vaHardlife Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti havabvumirani matanho ari kuda kutorwa nekanzuru ekugovera mvura vachiti zvichaita kuti vagari vabatwe nezvirwere.
Zvikonzero zvinoita kuti tisatenderana nawo chekutanga chandataura kuti mvura haina substitute kuvagari. Chechipiri kanzuru kubva kumashure kuti akabvira kare tichivakurudzira kuti batai mudzi wenyaya musabate mashisha idamu zikurura tu rusangane wakari panyazi mvura. Tikawazi visa sektora kwa mai itakuti kathirisaya nye yeku manage wakuna ituko makechmins, mawetlands, matoro, arukumusoro, anofitashi, muleki. Chechipiri tika tingawa kathirise, masua treatment plans, nima industry, arukudira china, mzizi zirukufita kule kichwero. Jese izozo awana kuzita.
Vamu zingwa, vatika nzuri ufanira kutora mvura kupakune mangu madamu, akaita se Dawendel kuitra kuti pasave ne water rationing.
Ine kanzuru ngai gare ya gaita ma plans in the future ya kuri kana zunusu kadaya na zuma scenario shi mepi kuti zunusu ambe shakanaka uye tinoda kuona oru uko kwezi zino tino zira edu kuti leki chweru ino onu wanishi ni kanzuru tinoda kuona oru uko kwezi zino tinoda kuona oru uko kwezi ma catchment kanzos ano fall under zino paku kazi sa dambu zikweru uye zwekari tinoda kuona uru mende pa msoro mu budget rayo vamu tulingwe recently waka tura budget rao rekuti waka zise nyayembo maria waka paku mata mzuku atu kutangani zawe ino sirisa suku budget rose rema bilioni SY 2.7% sindi budget raising ndio yakangozwa kumvura
muzvina business vashanda padamu iri kwengo yakareba vagari Stafford vaudza Studio 7 kuti kuzara kwejecha mudamu kuri kukonzerwa nekurimwa kuri kuitwa matoro nedzimwe nzvimbo marare nenzvimbo dzakatenderedza kuta uye zvakakosha kuti zvisaitwe kuti damu rechivero risaparare vati damu iri rangi rakadzika mamita makumi maviri nemasere asi pari zvino radzika mamita gumi nemasere chete sezvo razara jecha cha nyanzvi munyaya dzemvura dzinoti tsvina yakawanda iri kupinda muLake Chivero iri kukonzerwa nekanzuru yeHarare iyo iri kutadza kugadzirisa mapombi anotakura tsvina. Nyanzvi idzi dzinoti kuendeswa kwetsvina isina kiswa mishonga inodzora ukasha wetsvina munzizi dzakaita semukuisi nemanyame kuri kuwedzera ukipa kwemvura yemuLake Chivero. Makore apfuura kanzuru yeHarare yaiwanikwa nematare edzimosva iine mhosva yekudira sewage muna mukuisi isina kucheneswa sezvinodiwa nemutemo. Nyanzvi mukuvakwa kwemaguta dzinoti guta reHarare rakavakirwa panzvimbo isina kunaka sezvo riri munzvimbo inofamba nemvura inopinda muLake Chivero izvo zvinoita kuti mvura iyi isvibe zvakanyanya. Pari zvino guta reHarare rinoda mari inosvika mamiriyoni matatu emadhora semari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura pamwedzi wega wega. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Kubva kuofisi yemutungamiri wenyika, nhasi dzaita musangano navana chiremba varikuramwa mabasa kekutanga kubva zvakatanga vana chiremba ava kuratidzira musi wa 1 zvita gore rapera. Vamwe vana chiremba vakuru kana kuti maregistrar nemaconsultants vange vachimboendawo kumabasa munguva dzapfuura vatangawo kuramwa mabasa nhasi. Vanhu vakawanda munyika vanoti varwere vari kurasikirwa neupenyu vari kumba nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba uku. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzoka kubva kuzororo nezuro kuti vazobatana nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika General Constantino Chiwenga kuedza kugadzirisa dambudziko rekuramwa mabasa kwavana chiremba iri. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vatenda kuti vaMnangagwa vakadzoka kubasa kuzobatsira kudzimura moto.
Mutungamiriri wenyika akadzoka kuZimbabwe House nezuro kubva kumusha, vanga vari kumusha paNyuwere. Manheru acting president vakaenda nemamwe ma top government officials kunaita meeting navo maererano nezviitiko zviri kuitika munyaya yezveutano. Vakatipa statement yavakatiti taurirai mhomho yeZimbabwe kuti ndadimbudzira zororo rangu kuti ndive ndidzoke nditsigire vakafanondimiririra pachigaro choutungamiriri wenyika vaChiwenga.
Nezuro vaChiwenga vainge vambodyawo marasha vachiti vana chiremba ava vanofanira kudzokera kumabasa. Ngatinzwei zvavakataura kubva padandemutande retwitter rebazi rezvekuburiswa kwemashoko.
By going against the Hippocratic oath, the striking doctors have shown their callous insensitivity to human life, pain and suffering. Government will not allow any demonstrations at medical facilities.
Pamhiko inotorwa navana chiremba nebasa ravanoita, havafaniri kuramwa mabasa vachisiya varwere vachifa. Vana chiremba ava varatidza kuti havana hanya neupenyu hwevanhu uye hurumende haisi kuzovabhadhara nemadhora ekuAmerica nekuti haidhinde mari.
Nasi ofisi yavamunangagwa yabva yaita musangano wechimbi-chimbi nevatungamiri veZimbabwe Hospital Doctors Association vachitungamirwa naDr. Elias Muzoremba vachinzwa zvichemo zvavana chiremba ava. Vana chiremba ava mutsamba yavo kuvatori venhau vati vaudza hofisi yemutungamiri wenyika kuti iri kuudzwa zvisiri izvo nebhodhi rinofanira kugadzirisa zvichemo zvavo reHealth Services Board. Hatina kukwanisa kuunzwa divi reHealth Services Board panyaya iyi. Vana chiremba ava vanotiwo vari kuda kuti hurumende igadzirise nyaya yekushomeka kwemishonga muzvipatara nezvimwe zvikwanisiro uye kuti vapiwe mari dzavanotambira nemadhora ekuAmerica sezvo mari dzavari kupiwa dzemaRTGS dzisisina simba. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vaudza Studio 7 kuti hurumende haikwanise kubhadhara mari iyi zvachose nemamiriro akaita zvino.
Hurumende kana makambanizi kana ani nani havana capacity yekubhadhara vashandi nemaUS zvaiitwa panguva ya2009 kusvika 2013.
Tabvunzawo Dr. Mugano kuti sezvo makambani mamwe ave kubhadharisa nemadhora ekuAmerica pazvinhu zvavanotengesa pangaitwa sei kugadzirisa mari dziri kutambirwa navana chiremba.
Deno tiri kuda kutaura mamiro akaita economics. Tichiona kuti marets akamira sem black market. Tieda kudzorera simba remari kubva piranga riri. Mari ofanira kuwedzwa by 4 times. Saka munhu aitambira $400 afatambira 1.6. ndokuti akada kunotenga maUS black market anokwanisa kutenga $400.
Vakawanda munyika vari kuchema-chemawo kuti makadhi emahealth insurance haasi kushanda uye pakutenga mishonga kumafamasi vari kunzi vauye nemadhora ekuAmerica zvapa kuti vangogume vogara kumba vachirwara.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm. Musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuDemocratic Republic of Congo yavhara kushandiswa kwemadande mutande pamwe nekutumirwa kwemashoko pachishandiswa nhare mbozha munyika yose. Izvi zvapinda muzuva repiri nhasi panguva iyo vanhu vemunyika iyi vakamirira kunzwa zvakabuda musarudzo dzemunyika iyi. Mapato anopikisa 22 muSudan pamwe nemasangano akazvimirira ari kukurudzira mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir kuti vasiye basa uye kuendesa masimba kukanzuro inofanoumba hurumende iyo inozotara zuva resarudzo.
sangano Confederation of African Football kana kuti CAF rinoti Mohamed Salah, Sadio Mane na Pierre-Emerick Aubameyang vasarudzwa zvakare kuti vakwikwidze mukombe wemutambi akatamba zvinonwisa mvura muAfrica yose. Vatatu ava vakakwikwidzana zvakare gore rapera. Takatarisana nekuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya musi wa 8 ndira. Vabereki vazhinji vari kutadza kuwana mari yechikoro, mbatya dzevana vechikoro, mabhuku nezvimwe zvinodiwa sezvo mitengo yezvinhu zvese izvi yakwira zvakanyanya. Mitengo yezvinhu iri kukwira panguva iyo vanhu vakawanda vasina mabasa uye vane mabasa vachitambira mari dzavanoti hadzisi kuvakwanira. Izvi zviri kuita kuti vanhu vakawanda munyika vatsvage rubatsiro rwemari kuapa neshamwari dziri kunze kwenyika sezvo vanhu vari kuomerwa neupenyu muZimbabwe. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zviri kuremerwa zvikuru nekuchema-chema kuri kuitwa nehama pamusoro pemari dzechikoro. Mumwe wavo vari kunze kwenyika anodzidzisa kuLouis Trichard kuSouth Africa, amai Alma Mapfumo, vanoti upenyu hwavo hauchanakidze nepamusoro pedambudziko rakatarisana nevana vechikoro kuZimbabwe.
Chinondishamisa ndechekuti vana vazhinji vakachaende kuchikoro sezvatange tichiita isusu, saka zviri kuchiriginesa kuti saka kana vasingachaende kuchikoro upenyu hwevana huchazovei, endi zviri kuzama kubva kuti zvichienda kupi.
Semunhu anogara nokushanda kunze kweZimbabwe, munoremerwa zvakadini nokubatsira vana vechikoro kuZimbabwe?
Zvinototiremera nokuti unongonzwa kuti mwana haana bhilo, haana bhuku, haana kuenda kuchikoro, haana kubhadhara fees. Saka unobva watanga kuona kuti zvinondoita sei kuti mari yacho iende, nokuti chero kuti utumire futi zvinhu zvacho vaunenge uchitumira navo vanochaja mari yakawanda, saka zvinobva zvatotiomira unesu zvakare.
Ko vamwe vamunoziva vane dambudziko rakadariwo here?
Vakatowanda. Kana tichitosangana munoumu, nyaya ndiyo imwe chete techitaura, nyaya yakangofanana iyoyo kuti tirivori kuchemerwa nevari kumusha kuti vana havasi kuenda kuchikoro, havana zvekushandisa, steshonari iri kudhura, fizi iri haisi kuwanikwa futi. Izvi zvakatooma chokwadi. Kana tichitotsvaka nekutotoshaya kuti hameno kuda zvotongoda kuti dai vanhu vaona zvekuita ikoko kuti zvichigadzirisiki, kana vaine maitiro vangaita kuti zvinhu zvichinje zvidzokere pazvinofanirwa kuva, nokuti kana zvakadai zviri kutonyura mugomba chaimo chaimo zvino.
Ko vana vaye vari kudzidza kunze kweZimbabwe vari kuzivawo here kuneska kuri kuita vamwe vana vechikoro kuZimbabwe uku?
Vari kutoomerwa ona, zviri kutovaafektavo naivo imewe.
Aho vanga vari amai Alma Mapfumo vanodzidzisa kuSouth Africa, vanga vachitaura vari parunare kuSouth Africa kukare naTanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zveugweta kuOregon muno muAmerica vatapiwa Kapurura vaudzawo Tanonoka Wande kuti vari kuremerwawo zvikuru nezviri kuitika kuvana vemhuri yavo muZimbabwe, vachiti hurumende inofanira kugadzirisa dambudziko iri.
Dambudziko rekubatsira vanhu vari kumba riri kuwanikwa nguva dzakawanda, asi sekuona kwangu handivapa mhosva, nekuti zviri kuwanikwa munyika imomo zvakaoma. Vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kudawo zvinhu zvakanaka kuti vana vavo vabudirire vaendewo kuchikoro, sezvo ndo nzira chimwe chete chete inokwanisa kuita kuti upenyu hwavo hushanduke.
Zvinokubatai sei izvi? Zvinokuafektai sei imi muri kunze muchiona zvakadai zvichiitika?
Handingadye zvinhu zvinotapira ndichidya makeke vamuwangu vasina kana chekubata. Hazvinakidze pachivanhu chedu. Tinoti isusu kubudirira kwangu, kubudirira kwedzinza rose nekubudirira kwevanhu vandakakura navo, saka handingafare ndichipembera makeke nezvinhu zvinotapira vamuwangu vachifa nenzara. Hazvinakidze, saka ndinotowanikwa ndichicheuka chete.
Fundo yacho inoenderana here nemari dzinodiwa idzi?
Fundo yaakuda kutoongororwa patsva, haichaenderana nemari dzavaakutaura, nokuti vari kutaura mari dzinodhura dzepamusoro, asi fundo yacho hazvichaenderana neichozvo. Nekudaro hurumende inofanira kuenda mberi nekuongorora kuti mari dziri kubhadharwa dziri kuenderana here nedzidzo yavari kupa, sezvo iye zvino vaakutoshandisa zvikoro kuita kunge makambani kuti vatoita mari nazvo kubva kupera kwegore.
Chii chamungade kuona chichiitwa kuti nyaya yezvedzidzo zvive nani zvikuru sei panyaya dzemari idzi?
Hurumende ngaipindire ionewo kuti dzidzo yacho ine mari yacho iri kuenderana here mabuku nemari dzinopiwa maticha acho nemari dziri kubhadharwa nevana nepavanogara nezvavanodya zviri kuenderana here nemari idzi.
Avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe chinogara kuOregon muno muamerica vatapiwa kapurura vachitaura vari parunare kuOregon kwakare natanonoka wande westudio 7. Nengo MDC inomirira Mutasa South mudare paramende vari Gaitsunga vanoti basa regumirira vanhu venharaunda yavo riri kuvatemesa musoro sezvo zvinodiwa nevanhu ava zvakawandisa zvikuru. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure mekunge vaita musangano nevagari ava vatsunga vati zvingave nyore kuita basa ravo kana paine mari inotenga, kwete zviripo pari zvino zvekuti mabhondi emuZimbabwe akaenderana nedhora rekuAmerica. Vatsunga vati vanhu vavanomiririra vanoda kuti pave nehofisi yaMP kuitira kuti vange vaine zvekusvitsa zvichemo zvavo.
Chekutanga ndechekuti matambudziko anowanikwa nevanhu vemutasa South akasiyana siyana maringe nenzvimbo dzavari, nekuti tine vari mumasabhabha, tine vari kumarokishini, tine vari munzvimbo dzinocherwa zvicherwa, tine vari kumapras, tine vari kuminda mirefu, tine vari kumacommunal areas ataiti mareserva. So zvinodiwa ikoko zvakasiyana siyana, so kuti tizvibatanidze kamwe chete zvinotinetsei, ndo rimwe dambudziko iroro. Asi kuburikidza nekutaura nevanhu vanobva munzvimbo idzodzo tinogona kuenda mberi. Chechipiri inyaya yemari. Kana dai tiwane mari yatinowana kuti tishandise mumabasa ebudiriro, iri kunzi $1 rekuAmerica rakaenzana ne $1 bond note, zvinova zvisingashandi kana takazvitarisa pari zvino.
Vatsunga vati vagari venharaunda dzekumapurazi ePenhalonga uye nekumigodhi yeRedwing Mine vanoda kuvakirwa mabhiriji yekuti vana vakwanise kuyambuka zvakanaka vachienda kuzvikoro uye madzimai achienda kuzvipatara. Vatsunga vati zvakare kumuchena kumutasa South kunodiwa kuvakwa kiriniki senzira yekuderedza mufambo wekuenda kuchipatara cheSt Augustine's Mission patsambe. Mumiriri wemutasa South anoti chimwe chiri kuvatemesa musoro inyaya yekushaya hofisi yekushandira kana vari munharaunda. Vatsunga vati zvinhu zvakanyanya kusamira nemazvo pakuti imwe mari yebudiriro yeConstituency Development Fund yegore richangopera iri inoita zviuru makumi mashanu emadhora yekushandisa mumamwe mabasa ebudiriro haina kutorwa kuparamende nevaimbove umiriri wenzvimbo iyi Muzvari Irene Zindi nechikonzero chavasingazivi pari zvino. Muzvari Zindi atina kwanisa kuvabata kuti tinzwe kuti mari iyi haina kutorwa kuparamende kuti ibatsire nharaunda sei. Vagari vemutasa South iyo inobatanidza masabhabha eguta remutare anoti Greenside, Darlington, Palmerston nekumisha inogara veruzhinji yekuchikanga vari kuchema nenyaya yekushungurudzwa kumuganhu wenyika. Amai Monica Mapindu mumwe wevari kuchema nenyaya iyi.
Border post zvinhu zvakanzi ngazvipinde, raisi rako munhu, mafuta ako munhu, grocery zvinhu zviri kunetsa. MP tibatsireiwo. One way agriculture wakuita basa rezimura, agriculture yakuita basa rezimura nemapurisa. Mapurisa iwo andataura anofanirwa kunga ari kuita patrol mumastreet mumalocation umu wakuita basa rekutorera vanhu mari dzavo pai kuboda. Zimura anenge andi clear ati chiendai nemafuta enyu, asi ndikana ndakusvika pane munhu weagriculture wakutenda kubhadhara $5. Kana usina $5 iye haina receipt, anotora $5 iye samuhomwe make. Saka hatichazivi maquantities ari kudikanwa kunzi anofanirwa kudarika paboda. Ndiri kunzi ndinofanirwa kupinda ne 20 liters here kana kuti ndiri kunzi ndinofanirwa kupinda ne 5 liters. Totaurwa ndonatsoziva kuti kana ndapinda mumanika kutenga mafuta angu.
Amai ava vanoti chimwe chiri kunetsa vari kushayikwa kwemagetsi emumigwagwa, izvo zvopa kuti mbavha dziuye usiku sezvo kunenge kuine rima.
Ndogona kufamba 12 midnight, kudhara taifamba 12 midnight tichitoziva kuti tosangana nemupurisa murodhi. Dzimwe dzenguva kana wakatakura kana TV mupurisa aiti kubvunza kuti waionepi, iunze kunoenda kotora receipt kumba kwako zotora chinyi TV yako, but hakusisina. Saka dai matibatsirawo kuti pakaitwa patrol yemapurisa chero maglobe aya nematambo yamuri kutaura aya kuti muzoona kuti zvidamburweka kana paine mapurisa ari on duty ari kupatrol, hazvizoitiki zvakanyanya ba.
vagare vanoda kuti MP wavo ange achiwanikwa nguva zhinji munzvimbo dzavanogara. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Mashoko achangotambira anoti kambani yeDelta yazivisa kuti yave kutengesa kokokora nezvimwe zvinwiwa nemadhora ekuAmerica sezvo zvinhu zviri kuiomera. Asi iko zvino regai timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri pazuva regoredzva.
Makadini makadini veStudio 7, aiwa tinosimba, muri kutaura namadzibaba Brahma ndiri muEastern Cape. Toda kumhorosawo mudzimai wangu maCherity. Ndomhorosawo maitanya Chikwana vaChikwana, tatinda Tanya nasikuri hendi. Ndichitaiwa kurira zvirongwa zvamunotipa zvinodakadza, takapinda mugore idzva zvakanaka. Aiwa tinotenda veStudio 7, rambai muchitipakurira.
Mazuvai veStudio 7 tinokutendai nechirongwa chamunotipa mazuva ose ichi, uye tinokupai rutsigiro tichikutendai nokutizivisa kwamunoita zviri kuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe. Ini ndinoitawo Sebastian Hungwe, ndiri kuno kumasvingo kwamaranda. Tapinda hedu mugore idzva, tinoti makorokoto onyuyee. Asi tapinda mugore idzva, zvinhu zvakaoma kuno kwatiri kwamaranda, zvinhu zvava kudhura. Zvinhu zvaoma zvekuti hamene kuti tichasvikepi. Saka zvava kutoda wese wechidiki anofanana neni toisa musoro pamwe chete toona kuti tingaita sei varume kuti nyika iindirire mberi. Nekuti patasvika tasvika pakaoma, nekuti unotosheya kana chokubata muzare zvakanaka.
Kwazivai vatipfenyuri veStudio 7, ndinokukwazisai mose, ndinoti rakadi goredzva. Ndoda kukwazisawo mhuri yose kwaMatinyarare, kusanganisira baba vangu Steven Matinyarare. Ndokuda kukwazisa vose vanondiziya vari munyika yese yeZimbabwe. Ini ndinonzi Clive Mo Matinyarare, pari zvino ndiri muCape Town, South Africa. Tinongoti maZimbabweni zvino zvichanaka, asi hurumende ikasachinja hakuna kwazvinonaka. Asi chishuviro chedu kuti zvino zvinake.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mutoro wakatakurwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, izvo zviri kubatsira hama neshamwari dziri kumusha dziri kutadza kubhadharira vana mari dzechikoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi semazuva ose kana kutitumirawo mashoko, tumirai kuStudio 7 muchishandisa WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Tinodzokorera zvakare namba idzi 001 202 465 0318. Kambonzwisa chete kubva kuna Thomas Harrigan Hugo mukanya mapfumo anzaona musoro chikoma. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kanzuro yeHarare yoronga kugova mvura zvitevera kukundikana kwayo kuchenesa mvura inokwandira guta. Zvinhu zvoramba zvakaita manyama mire nerongo muzvipatara zvitevera gakava riripo pakati pehurumende navana chiremba, vana chiremba vakuru vanga vari pabasa vachitangawo kuramwa mabasa nhasi. Vakawanda votarisira rubatsiro kubva kuhama neshamwari dziri kunze kwenyika, sezvo vanhu vari muZimbabwe vave kuomerwa nezvinhu nenyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Standekile Mushanga munhau dzeIsindebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.